manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 17 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rinobata mashandiro emasangano akazvimirira repvob mudunhu reHarare wakanganiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf. Asi vezanupf mudunhu reHarare vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya sezvo musangano uyu Wakanganiswa nevana veZimbabwe kwete nebato rezvematongerwo enyika. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatenda EBT vanokwira kudare reHigh Court vachipikisa mutemo uri kushandiswa kusunga vanhu vari kunze vari kuchinja mari zviri kunze kwemutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri rekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organizations kana kuti PVOB wanga uchiitirwa muHarare nhasi wasiyirwa panzira uchangotanga mushure mekunge vanofungidzirwa kuti inhengo dzebato rezanupf vatanga kuimba vachiita ruzha izvi zvinonzi zvaitika mushure mekunge mutauri wechitanhatu apowo pfungwa dzake achipikisa bhiri iri Asi vashanu vanga vatanga kutaura vanga vachitsigira bhiri iri. Nhasi ranga riri iro zuva rekupedzisira rekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri iri pamwe nerimwe bhiri revakaremara. Aka akasike kutanga kuti vanofungidzirwa kuti nhengo dzezanupf vakanganisa misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pabhiri repvo iri sezvo svondo rino zvakaitika zvakare kumasvingo nekuchinhoyi. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo tabata nhengo yekomiti yeparamende yanga ichitungamira urongwa uhu muHarare vari mumiririri wemukobha south mudare reparamende vajohn cooka
zvara nhasi ranga rezarete kupedzisira pamapublic hearings atati kuita tapesa nebhiri retvo rakaitirwa paambassador hotel asi harina kuzokwanisa kupera mune zvakanaka nechinangwa chekuti pazoita kuziringana nekusanzwisisana kwevanhu vanga vauya kupvob racho saka chaitika ndechekuti tichingotanga paita vaviri vatatu vataurawo mapoints avo maererano nepvob then pazoita umwe mutaura kuwana mukana wekutaurawo nezvedhiri iroro saka paataura anga achitaura achirerejekta kuti hai ndine zvikonzero zvandinazvo zvinoita kuti dhiri ringasaenda mberi ndo panga patanga rezhani mheremhere zvekuti taku takakwanisa kunzwanana nekuti panga pane mii vanhu vanga vabuda zvekutoti muhoyo yatatiitira vamwe vatabva kupinda vanga vakatomira pasi ndo paita kuti dhiri iroro ridzo rakanzelewa nenyaya yekuti vamwe vatozopedzisira vaakutoimba mukati imomo izvo zvazokanganisa kuti tiendeze mberi nebasa redu
Saka kukanzurwa kwaitwa musangano kwakurevei mune tarisiro yekuti muchauita zvakare here kana kuti zvatopera muHarare
zvinoita muzuva ranhasi ndezvekuti zvinenge zvapera muzuva ranhasi asina sekomiti chinozogara pasi then tinenge takurongawo semari kuti
pane vamwe vari kufungidzira kuti vakanganisa musangano uyu vangadai vari nhengo dzezanupf imiwo sekomiti mune maonero amaita here
zvazvinoita ndezvekuti patinobedzera mabhiri aya kuti vanhu vazova zvepafungwa dzavo chikutanga hatitenderi kuti vanhu vange vauye vakapfeka rigamiro uyezve isusu vanhu vanenge vachitenderera tinobva kumaconstitutions akasiyana siyana hatingazvizivi vanhu vanenge vari vemuHarare kuti ava ndive bato rakati kana kuti rakati izvo vanenge vasina kupfeka zvisiko zvavo zvinoratidza mapato avanobva
Havanga vari nhengo yekomiti yeparamende yanga ichitungamira urongwa uhu muHarare vari mumiririri wemukobha south muparamende vajohn cooka vari parunare muHarare nestudio 7 Tabata onengwe ewe chidiki wezano PF mudunu reharare wa Alex Kandishaya avanutu urongwa wanga usine ine mapato weshu matwenge ruwe nyika asukuti vanawe Zimbabwe ni kudaro awawoni panopinda batoravo pachitiko ichi.
Panonzi paruka kutisika kwa biu hapa uye muna achizi ndewe bato irikana ini pano uya muna achizi chizaru wate Zimbabwe achizi meitika ndiko chizaru wate Zimbabwe kongu wa yagareba zasha ndisi kwa mazita ni mabandiko akazi nilo yaka kuenda kwa mchaka mare kune chumwe nika wenyepa kutimariza triku chwa kandeje kubibadarira mwerira mariza isforo wenyepa kutimariza triku chwa kandeje kuchira suzerani kwa ono zono tarisa mariza ya nige kichandiswa kupawezo matonzele kwa enika sinuwa nge Zimbabwe wangu wakitaywa kana zuriku yitu kwa ni mabandika akazi nilo ya suripa chena wano chike yi kutipaite mkemo ono watarisa mkemo ono wakarelika ono ngotitizi yisegi kiyori edi STG7 ineta surikova na huu mariyako ne wana kutuhi ono wana ili marini saka seku pomeru wako wazinoita zinongorewa kuti chese chinoita nite kuchende choko nike ya Zimbabwe chino pomeru wako jiza anabia chese chinoitwa nekusava anubarifu chinoro mbeche opozisiru saka hakuna wanweza anabia zaita chakarabu chisho arwa chese Zimbabwe
asipani chakachaka ipa ere wakandisha ya kutivano wapane mukana anefungwa ya kutigira biri na anefungwa ya kupikisa zoo ita kutumusanga na ufambe wano wachipana mikana
zinoitika wani watanga kutora mbele nekuti mapoka maviri wanoda ni wasingadi wanoda kwa wanga wajitaura wasingadi wanga wachungu itarisha so ita kutiva mbiri lebari paramendi wanga wachifinka nga wajitisha wachisayo wa msabaru regae muna hata ure kubapa mtauru kutanga ini kezi kumukira na kwa tangira pa muna mate chayo saka nyaye kusherele jana nye jitra na mbili shongaye na jitra kwa mbili mchete ya etuka pa wani watana tuwefe asukuti zazo nge itika kutuwe jitana tuwacho munu anga achiramba zvinongoreva izvo kuti vaya vaya vanga vachida mutemo vaita chinhu chakanaka chekupokorodzana nemuzhinji kuti vaende vanopfigira zvivo zvavo saka hatingagoni kuswera tichitaura pamusoro pevanhu vakumbikana makaona zvagara zvinoita kubata rinopikisa kuti pavanodzingana tetisipo pavanotukana tetisipo pavanorovana tetisipo isu hatipo kuzvichenesa tiripo kutaura pozisheni yedu kuti isusu tinotsigira mutemo uri kugadzirwa nekuti unochengetedza nyika.
Vanga vari nhengo yevechidiki muzano PF mudunhu reHarare vaAlex Taurai Kandishaya vari parunhare muHarare neStudio 7. Magweta aNeville Mutsvangwa, mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa nemutauriri wezano PF waChris Mutsvangwa uyo akasungwa achipomerwa mhosva yekuchinja mari zviri kunze kwemutemo akwira kudarira pamusoro reHigh Court achida kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Izvo zvinotevera kunyimwa kwaakaitwa mukana nedare repasi ramajistrate pamhosva yaari kupomerwa iyi iye nevamwe vake vaviri yekuchinja mari pamusika mutema pamwe neimwe yekushandisa masaisai yekambani yekuamerica yeStarlink. Mutongo pachikumbiro ichi wanzi uchapiwa nechitatu chinouya. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rine mukurumbira uye vakambova gurukota rezvemari vatenda ibiti nezuro vakakwidza chikumbiro chekuti Albert Dzikamai Chekure apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yaari kupomerwa yekuchinja zviri kunze kwemutemo mari vachiti mutemo wakashandiswa kusunga Chekure nevamwe mazana vari muusungwa uri kunze kwemutemo. Mugwaro ravo kudare repamusoro vabiti vanonzi vari kuti haifanirwe kuve mhosva kuti vanhu vachinje mari yemunyika neyekuamerica sezvo mari yekuamerica iri imwe yemari dzinobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo munyika kusvika mugore ra2030. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muSouth Africa vazivisa kuti basa rekutsvaga nekununura vashandi vangadai vakatsimbirirwa nemudhuri wakaondomoka muCape Town muSouth Africa rapera uye ongororo itsva inoratidza kuti hapana vamwe vanhu vangadai vasati vawanikwa. Vakuru vakuru ava vazivisa nezvedanho iri nhasi mushure menguva ingada kusvika masvondo maviri kubva zvadzirika chivakwa ichi. Vanhu makumi matatu nevatatu vakafa mutsaona iyi. Vakuru vakuru vemuAmerica neNiger mwari muNiamey vapedzera nguo dzinodzo korora. Vakuru vakuru veAmerica neNiger muNiamey vawedzera nguva yemusangano wepamusoro soro wavari kuita kusvika muzuva ranhasi wekuronga nzira dzekuburitsa nadzo mauto ose eAmerica kubva munyika iyi. Madzimambo, masabhuku nevanotevera tsika dzechivanhu vanoti hurumende inofanirwa kutevedzera tsika dzechivanhu pakufukunura makuva ari munzvimbo iri kuda kuvakwa guta idzva reCyber City pedyo neparamende itsva kuMount Abden muHarare. Nonora Ijena anotipa nyaya inotevera.
Hurumende kuburikidza nebazi rezvekutongwa kwematunhu yakabudisa chiziviso kune veruzhinji nezveurongwa hwekuda kufukunyura makuva ari munzvimbo iri kuvakwa guta iri. Mapfupa acho achizonovigwa kunzvimbo itsva ichazoziviswa. Muchiziviso ichi, bazi iri rakazivisawo kuti zvimwe zvinoyereswa nevagari zvichabviswa kana kukanganiswa. Vanoda kupikisa urongwa uhu vakapiwa mwedzi mitatu kubva kutanga kwemwedzi uno kuti vange vaita izvi. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vagari vanodarika mazana mashanu munzvimbo iyi vakatarisana nekubviswa munzvimbo iyi kuitira kupa mukana wekuvakwa kweguta idzva iri. Mumwe mugari akatarisana nekubviswa munzvimbo iyi uye kufukunyurwa makuva ehama dzake shanu papurazi retena ndiambuya Vimbiso Karanzi. Ambuya Karanzi vanoti havana kwekuenda nekudaro vanochema chema kuti makuva aya avakirwe pari kwete kufukunyurwa.
Nguva ngeri yekuti dai zvarisigonekawo kungoti paingosenzeredzwawo kudai. Isisiwo zvedu apenyu totsvagirwa ipoke apa pongosiyiwo pakasenzeredzwawo ndozvakatitotarisira kuti pano ndozvichaitira.
Mumwe mugari wekuMount Upton vaWilson Sakonda avanopa vanhu nzvimbo yekuviga hama neshamwari papurazi retena vanoti pane makuva anodarika chiuru akaverengwa pavari kuviga vanhu pari zvino.
Ava tabvunza vanzi kuoneka 1100 amene kuti 103 here kana kuti 102 amene.
Vasakonda vanoti vazhinji vave kuvigwa papurazi ravo havachina hama dziri muZimbabwe sezvo dzakadzokera kuZambia neMalawi kwadzaibva munguva dzejambanja pakatorwa minda kubva muna 2000 vamwe vachipararira munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika zvekuti hapana achaziva kwavari.
But mamwe mazhinji makuva vanhu vacho abhururwa apachina vamwe vakadzokera kuMalawi vamwe vari muMozambique.
Amai Snodia Mukanga vanoti pane kuti vanhu vacheme makuva vanofanirwa kutochema kuhurumende kuti vaendeswe kumwe kwekunogara kwakanaka. Vakafanobata chigaro chamambo Chidziva mushure mekufa kwababa vavo gore rapera vaShepherd Chinjiwa avo vanotonga nzvimbo yeMount Upton vanoti patsika yavo vanotora mapfupa emufi oiswa mujira unovigwa patsva.
Tinenge taakutotsvaga machira atinorongerera mabhonzo iwayo anenge abviswa ipapo totakura tiina nawo kune imwe nzvimbo kwatinoti kuviga munhu wepatsva panenge pachitoitwa mabibu ekuti asati kutomiga panyowani.
Mambo Chidziva vanoti kana musi asisina hama sahwira usvikiro renzvimbo kana kuti mutape ndiye anofukunyura mufi uyu onomuviga panzvimbo inenge yasarudzwa achidetsemba kuti mugare zvakanaka sevamwe kuno.
Tinotora munhu wangu munyaya yeusvikiro mutape anotumwa nesvikiro ndoita sasahwira anoenda otora ipapo nemachira andikutaura matema kana machira anenge ataurwa.
Izvo zvinotsinirwa nasadunhu wenzvimbo iyi vaGibson Katiza Gombo avanoti munhu anogona kunovigwa kune imwe nzvimbo chero paitwa chivanhu chinotarisirwa kuitwa pakufukunyura guva rake nekutakura mapfupa ake.
Ndatinoenda kunoita zvechivanhu chedu ipapo tichitaura tichiita chivanhu chedu tobva tabvisa makuva iwayo ipapo after taita chivanhu chedu.
Nhengo yebhodhi resangano revarapi vechivanhu rezinata vaPrince Mutanje Sibanda vanoti vanhu vanofanirwa kufukunyurwa zvichienderana netsika dzevari kufukunyurwa. Mumwe mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu mubandiko rinoona nezvezvowanikwa nenzvimbo dzinoyera vaNelson Geje vanoti pari zvino vari kuongorora kuti makuva mangani anoda kufukunurwa panzvimbo nhatu dzanga dzichivigwa vanhu mumaundi apten. Sezvakataurwa muchiziviso chebazi rezvekutongwa kwematunhu, zvose izvi zvinoitwa chete kana pasina munhu anenge apikisa danho rehurumende iri munguva yakatarwa yemwedzi mitatu iyi. Hurumende haisati yazivisawo kuti mhuri dzichabviswa munharaunda iyi dzichaiswa kupi, asi sezvinotaurwa nebumbiro remutemo, vanhu vanobviswa munzvimbo inenge yatorwa nehurumende ichiitwa mabasa ebudiriro vanofanirwa kutsvagirwa kumwe kwekuenda vonogariswa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvemutemo reJustice Department nemusi wechina rakaparura maonero matsva embanje richibvisa muchikwata chezvinodhaka richiisa muchikwata chezvinogona kushandiswa muongororo nemukurapiwa kwevanhu. Danho ratorwa nehurumende iri rinokonzerawo kuti mbanje ikwanise kushandiswa nevanhu mukurapa zvirwere zvakaita sezvinokonzera kusanzwa nzara, kusvotwa nekurutsa. Mamwe matunhu muAmerica akanguva abvumidza kushandiswa kwembanje kare. Vebato remaRepublicans havadi kunzwa nezvenyaya iyi, asi vebato remaDemocrats vanokurudzira kuti mitemo inobata mbanje isunungurwe. Mukusiya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Nyaya yembanje inogara ichitaurwa makore ese semuno muAmerica, especially nguva dzemaelections. Asi chiripo ndechekuti mbanje iye zvinezvi yachinjwa schedule in terms of classification as a medical drug. Saka initially yanga iri inonzi schedule 1 where it is supposed to be very addictive but with few medicinal purpose. Now yachinjwa yaiswa pane inonzi schedule 3 where it could be used to do research, medical research, so that it can be used for more medicinal properties. And what this has done, there's a guti kune ma states muno muAmerica aka legalize marijuana, asi federal government yanga isati ya legalize. It's still the case kuti haisati yaitwa legalize, asi pava nemukana wakawanda wekuti paitwe more research in terms of more medicinal benefits emarijuana kana mbanje.
Saka kana takatarisa zvaitwa izvi, zvinoreva here kuti vanhu vanenge vasununguka kutenga nokushandisa mbanje muAmerica?
Hazvisati zvanyatsosvika padanho iroro kusvika temo wachinja in terms of kuti ive legalized, asi chavapo ndechekuti vabvisa marestrictions anga akawanda ekuti macompanies akaita semabank anga achipa maloan kumacompanies anenge akukwanisa iye zvino kuti ape maloan kune macompanies anoita zvokurima kwembanje nokuita maresearch. So ndo zvimwe zvatingati zviri kuita kuti vanhu vafare.
Iyo mbanje pachayo ine zvinhu zvainokonzera here kumunhu anenge achiishandisa?
Wonguva hwande tagara tichiishandisa mbanje muzvipatara. Inobatsira zvinhu zvakaita seappetite. Vamwewo vachiti inovabatsira in terms of pain control kana kurwadziwa. Kune vamwezve vanga vari kuti nyaya yezvinhu zvakaita seseizures kana kuti epilepsy.
Avanga vari nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare ku North Carolina muno muAmerica natanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Panyudzwa mwana wamutsvangwa apa zvaratidza kuti aiwa achivengwa ndiani masimba ese. Ndabvuma. Ende ndo kune vese vachiri kuda kuvaruda kutaura kuti munangagwa apinde muthird term. Kunyepa anovanyudza vese. Aiwa aigomwe.
Zvikufara zvisingaiti kuno kuti zvikufara nekusunguka kwakaitwa mwana wavava vaimbozviti minista ivo vakarwirwa nderusununguko vamutsvangwa. Zvekuti mubatai naDavid Munangagwa ndoimwe paramhosva kana muchiti muri kuita zvinhu nemazvo muchisunga vana vemadzishefu, ngavabati nemwana wavamunangagwa because navamunangagwa vacho vatori nemhosva, mhosva dzavari kuparadza kawandisa. Ndatenda.
Ndai kumbira kubvunza hama dzangu dziri mu security services like masoja, mapurisa, CIO kana vapi zvavo vanoshanda imomo kuti hamuzvioni here kuti vana venyu havana remangwana rakanaka nekuti muri kutadza kubhadharira vana venyu chikoro chacho chinonzi ndeche mapurisa chemasoja yacho vana venyu vari kujei tinongoona kupera kwemwedzi vanhu vakabatwa mazvichi kunge muri kuzviona sei imi muchipota muchipuwe mupini nepfuti dzokunoponda vanhu asi imini muchiona kuti hamuna kugara muri marobots here hamufungiwo here mega kuti ano izvi zvinhu izvi takaita mistake
ndiko pastudio 7 aiwa ndiri kufara ndine kukumbira chichemo chokuti mbotisvikireiwo kuna vamutsvangwa tisvikirei kuna mutsvangwa tinzwe kuti anoti kudii nezvemwana wake asingateereri mirayo yehurumende hatidi kuti tinzwe zvokuti ano mutsvangwa atitaurire kuti mwana wake akasungwa asina mhosva kwete iye anogara kutaurira kuti hurumende yezimbabwe inosunga vanhu vane mhosva ende matare ezimbabwe anotonga vanhu vane mhosva sekugona kwavo naizvozvo anofanira kuzvigamuchira kuti mwana wake akareswa kwasara mavhaza ndiwe wasara kumbira please studio 7 tisvikirewo kuna mutsvangwa tiri kuda kunzwa komendi yake
chero musikadi zvenyu kudaira zvitine titaura tinei tokutaurirai chokwadi kuti anengagoni kubhadhara school fees mwana wangu achienda kuchikoro nezhara hazviiti izvo kubhadhara school fees mwana wangu unoenda kuchikoro nezhara iyo hurumende itopema inini ndichitopemherawo kuti vana vangu variisadza ndikutopemhawo kwandiri kugara kunoku nepandakagara nekupi nekunemumese mandiri kufamba ndikutopemhera kuti vana vangu variisadza saka mari yekubhadhara school fees yacho ndinoionepi kana iye munangarwa achizviti ndiye hurumende yezimbabwe achitadza kuwana mari yekupa vanhu vese chikafu kuti vadye ini ndinozviwanepi mari yekuti mwana oda kurya unoda kubhadharwa school fees munangarwa ana ati tine mwana wezimbabwe ungori akatarira zvaari izvozvo nekuda kuti kana akawana mari yerubatsiro iyoyo oisawo roko pamari iyoyo akawanawo mari yerubatsiro obawo mbichana ipapo haana kana shungu nemwana wezimbabwe kana one dei anga ane shungu nemwana wezimbabwe angoti agore rino kune zhara hakuna anobhadhara school fees
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko munhau dzemitambo Zimbabwe yakamirirwa neFIFA Normalization Committee iri kumusangano we74th FIFA Congress uri kuitirwa muguta reBangkok kuThailand pari zvino. Nyika yeBrazil ndiyo yasarudzwa senyika ichaitirwa makwikwi enhabvu yemadzima yepamusoro-soro yepasi rose yeWomen's World Cup mugore ra2027. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo mudzi wetu Aldebe.
Zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichiparticipata iripo kuma meetings nekumusangano yese yeFIFA kozi ndokunoitwawo madecisions akati koshei. Yezve tinoona kuti kwakapinda normalization committee iFIFA iri kubatsira Zimbabwe pamutambo zvenhabvu ichibatsira FIFA saka zvakakosha zvikuru iyezve tinotarisira kuti vanoenda ikoko vemuZimbabwe kunowanzoenda chief executive officer vanoenda kuti vange vachibatsirika kuti vange vachiuya kuzoimplementa zvinhu zvakakosha kuti mutambo wenhabvu unge uchiendera mberi muno muZimbabwe
tinoona kuti iko kuCongress uku Brazil ndiyo yadoma senyika ichange yakabata World Cup yemadzimai yemugore ra2027 tichitarisawo mamiriro akaita nhabvu yemadzimai munyika munoona sei izvi
zvakakosha tanga tichitambudzika seZimbabwe pamutambo wevasikana wenhabvu asi munoziva kuti takamboendawo kumaolympics saka takatarisira kuti tinge tichiendawo kuworld cup tichikompita nemacountries fanika vana south africa nanigeria asi tanga tiri kumashure stereki asi tiri kuona kuti iye zvino kwave nenational league the last time takaita national league haina kuzopera mushe nenyaya dzemari asi tinoziva kuti kune funding inenge ichiva kuFIFA ika shandiswa mushe tinoona kuti zvichatipatsira.
Pane zvingadzidzwe ne normalization committee iri kubva kuZimbabwe iri pamusangano uyu zvingabatsira nyika panyaya yenhabvu?
Zvakawandisa iye zve financial discipline ndo yakakosha, asaka the biggest lesson yavanofanira kuti vange vachidzidza vachiuya nayo kuno ndeyokuti vaziwe financial discipline, vatiudze kuti mari dzavo dziri kufamba sei, iyezve vakommunicate kuti maprograms avo akamira sei tichiendera mberi.
Uyo anga ari muongororo wenhau dzemitambo, muzi wetu Adebe achitaura naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 ari parunare muBulawayo. Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira anoimba misambo yechimanje manje yeurban grooves neafro fusion anonzi Kraz Kagoya kana kuti Zikram. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Zaive zyoto Dainda gaziva Zaive zyoto
Ndakatanga kuimba mugore ra 2021.
Vabereki veukama vaiti kudii muchitanga zvemagitare?
Vetiroti ndidzokere kuchikoro, hapana munhu aida kuti ndichizoziva.
Vari kuitambira sei mumaraini umu mumanzeni?
Vanhu vari kufarira music yangu nechinoimba pamusoro pezvinhu zvavanosangana nazvo.
They see the future, but only from a distant hand. Go to college or get a real job. Minimally, my shoes will help you change your views. And I'm not unemployed because I'm lazy. No.
Matambudziko amuruguru isana na onda api ni industry.
Main challenge ilipo kushaya mari kubasa rifambi. Mazano mi industry wanumisi waru kushantra mari. Asi waka wanda wana mari kutu wawane kubura mimani. Kiri professional. Kwa nilogu gazira e studio ira fote boy. Wanu waningei nini wanishido ni kuyimbasu wasina mari.
Kwa wanuda kukubata wano kuwana kubi?
Kuna wanu kudu wani bata wanu ndu wana pa Facebook. Sa Kraz Kagoya. Kraz Kagoya.
Emotions don't matter, I'm only a man. Feelings aside, gotta get the bag. Up against the world, had to be so cold, had to be the gangs. The stories be told, and honestly,
For
my fans, you know, Tenda, New York to be rolling in the Rambi Makadaro, Pasanjaramba Nikurova, and Pasname, Pana Pandemic.
Was a Friday, Chikipai Kamuchete, Mukoma, Timbo Rova, and Asma Gitari.
Didn't Tenda in Kano, Manji Pops, Girifano, Ronda Budani Kambu, Keru, Dokanons, and Dewey, Hakuna Moon.
Ain't nobody like you, nobody like you.
You're so pretty with no makeup on. Megatron, something like that stallion. Let up every room so they can't ignore. Cause story got moves, yepa anaconda. Oh, nah, Yashkunge, yepa Jos, so fine, man. Andi Jaka kunge vodka. Chakwitira zeste, za unoda. Sandokwanis, Daka Paris. Blue skies when I got you in my arms. Big smile every time you come around. My problem is to disappear. Menos on jitter, all the lies make sense. Drive me crazy, you see my life stands. You na ugare forever. Mano churim babaye moyo rigeva. Asna basan chakuda forever. Una life ya choya ni flavor. Yeah.
Nzikisa yekambo kanonzi ndiwe hakuna mumwe kubva kuna Kraz Kagoya anzikwa nonero kuti Zekra kana mumwe ngati mumwe manzi muhurukuru yaita naIvan Zininga weStudio 7. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure nawo pano pachirongwa, tumirai maWhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Vateereri, musakanganwa kuti nhasi manheru muchirongwa chedu cha Live Talk na 8 PM tiri kutaura nezvekukwira kudarira High Court kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vatenda ibiti vachipikisa kusungwa kwevari kuchinja mari dziri kunzi zviri kuitika kunze kwemutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lami ngibonge uJonga siyahlangana mthokazi omuhle kweza kusihlwa lamhlanje kungolwesihlanu mhla ka 17 kuNkwenkwezi 2024 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF bachithe umhlangano wokuzwa imbono kaZulu mayelana lomthetho omutsha obunjwayo Oi Private Voluntary Organizations Bill eHarare namuhla. Owake waba ngumphathi ntambo wezemali njalo eligqwetha umnumzana Tendai Biti usekhweze amaphepha enkantolo ye High Court ephikisa ukubotshwa kwabantu abatshintsha imali. Kuhlelo Woza Friday namuhla silomculi osacathulayo ohlabela umdumo wepiano disco uMonica Ndlovu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF bachithe umhlangano wokuzwa imbono kaZulu mayelana lomthetho omusha ophakathi kokubunjwa nguhulumende owe Private Voluntary Organizations Bill eHarare namuhla. Le yinto eyenzakale njalo emihlanganweni efanayo izolo eChinoyi laseMaswingo lapho okulimale khona omunye umuntu kwathi abanye babaleka ezindlini zabo besithi bayethuselwa ngemva kokwethula imbiko yabo bechothoza lumthetho njalo besithi kawumelanga wethulwe. Emhlanganweni weHarare kuqale kwakhuluma abantu abahlanu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF. Bewuncoma kakhulu lomthetho kodwa iwuchithile umuthi inkonyane lapho okukhulume khona umuntu wesithupha onguye oqale ukuyisola iPVO bill esithi iyancindezela njalo akumelanga yamukelwe ibe ngomthetho ogcweleyo. Kulapho ke abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF abaqale khona ukuhlokoma lokuxokozela vethethisa labo abasola lomthetho besithi kumele baphume eZimbabwe nxa bengawufuni. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi ungapasiswa lomthetho lidale lePhalamende njalo usayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa uza kupha uhulumende amandla okuvala inhlanganiso eziphikisana laye okuyinto elandulwa nguhulumende esithi ujonge inhlanganiso ezisebenza lezitha. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yamathebeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Sihlala sitsho sithe eZimbabwe abantu kabakhululekanga njalo kakula kwenziwa kuhle komthetho lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu ikakhulu labo esithi thina ngama frontline human rights defenders. Enga ebekhona umuntu obecabanga ukuthi lokho kumbe kuyindlela yokusola uhulumende ukumbhixa ngodaka yena engazange adlalele damu sokuvela ke sobala ukuthi kuliqiniso lokho ngoba lokho esikubonayo ukuvala kwemhlangano kuyindlela yokuzama ukuvala abantu ukuthi bengakhululeki ukubeka imibono yabo kukanti lolu lihlelo kade kumele abantu bakhululeke ukuzikhulumela njalo futhi kuveza kamgceke ukuthi leyi iPVO bill ayilani lalokho abathi bona bazama ukukwenza ukuvikela esithi imali laundering ukugwelegwele kwezezimali kodwa sokucacake kamgceke ukuthi balenjongo yokuvala zonke inhlanganiso lababantu abakhuluma bemela amalungelo yikho bevala imlomo ngokumisa kumbe ukustopa imhlangano eyenzakalayo kuzona lezi ndawo esibona kusenzakala khona
njengoba abantu abaningi bekhanya beusola lomthetho ubona uhulumende siyaphambili yini eqhubeka eusayina usiba ngumthetho ogcwele
ukuqhubeka komthetho ngabe sililizwe elikwanileyo elilabantu abakwanileyo abenza izinqumo bebengasoze baqhubeke ngalomthetho kodwa uzananzelela ukuthi eZimbabwe i-common sense kayisebenzi ukwenziwa kuhle komthetho kakusebenzi ilizwi lomuntu kazana kalisebenzi kusebenza esithi ngesikhiwa i-political interest yikho okusebenzayo ayisomthetho omqala lo okuphikwa ngabantu emnyakeni emithathu edlule khona omunye okwaphikwa bahamba bawusayina wonalo futhi umthetho kumnyaka ophelileyo kowabuya waphikwa bawudlulisela phambili ephalamende lesinethi kodwa kwasekusithi umongameli wala ukuwusayina wawubisele emuva so yinto esingayaziyo ukuthi uza kwenza ngoba mina ngokubona kwami umuntu olelizwi lokugcina lapha ngumongameli ephalamende singakhohlwa ukuthi ama-MP ayarecallwa futhi kule whipping system ama-MP yebo engakhuluma athini kodwa abala freedom abala yokuthi bazikhulumele bamele okumelwe ngabantu kusebenza futhi political expediency umongameli nguye ke manje osokumele athi ukuthi nxa wayesithi ilizwi labantu liyilizwi likaNkulunkulu wayeqinisile yini ngokungawusayini lumthetho ngadlula ephalamende
umnumzana Khumbulani Maphosa ngomkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights isiphathamandla sebandla lezanu PF kugatsha lwabasakhulayo umnumzana Taurai Kandishaya obekhona emhlanganweni weHarare lonamuhla ukulandule ukuthi yibo abawuchidileyo
The Voice of America
Onke waba ngumphathi ntambo wezemali njalo eligqwetha umnumzana Tendai Biti usekweze amaphepha enkantolo ye High Court ephikisa ukubotshwa kwabantu abantshintsha imali. Ubiti uthi akulamthetho owephulwa ngabantu laba kanti njalo uthi akusela mali engathiwa ngeyaphandle kwelizwe. Njengoba ilizwe lilomthetho ovumela ukusetshenziswa kwemali zakwamanye amazwe i-multi-currency system ezigoqela idola leMelika kanye leRandi lakwele South Africa. Abantu asebebotshiwe beseteswa leli cala sebesedlula inkulungwane ezine. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iPhalamende izolo ukuthi ukubotshwa kwabantu abantshintsha imali ngaphandle komthetho kuzaqhubeka futhi uhulumende kasoze ayekethise. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele gqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Nxa sikhangele i-issue ye-bail assuming ukuthi kulomthetho okhona kumbe umthetho o-wrong i-bail it's an individual who is asking ukuthi indaba yakhe ithonisiswe ephansi right and we usually look at ukuthi icala umuntu alifeyisayo kungaba ne prison term or isentence enganani. Nxa sithi siyakhangela kulabantu abaphandle abetreason, kulabantu abaphandle abele murder. Not that it's wrong, but it's their right ngoba vele ibail in terms of section 50 where constitution yet is a right unless they are compelling reason.
Pho udaba lwemali lolu lwehluka kanjani lezinye indaba?
Into esisuke isizakale ukuthi there is a blanket approach ukuthi even those that qualify ukuthi baye kubail bancithele ukuthi into zemali. Kuyukuthi nakonxa sithi siyakhangela futhi ukuthi into yangikhona iZimbabwe like a basket of currency and mina ngingafuna ukuthi ngisebenzise $50 i-US dollar, i-50 USD or equivalent in rand, imali yonke le evunyelwayo. So ukuthi uhulumende uzafaka imali abesesithi kayisetshenziswe ngendlela afuna ngayo, kuyukuthi umthetho uthi kazisetshenziswe zonke. Kutshengisela i-desperation on the part of uhulumende i-implementation yayo yeziki. Not that iziki yimali embi, but nxa abantu bengayifuni because one of the characteristics of imali ukuthi abantu kumele bayifune ungabaforceli angithi. So ingaba ne-value, akuna muntu ozawuhlupha ngenye into engaba kuwona. So make it a point ukuthi those that are supposed to be using this thing, the consumer of imali yona leyo, must be happy about it, don't force it.
Sibona lapha ubaba uBiti esithi akula mthetho obopha umuntu ukuthi uthengise amaziki wathola ama US dollars njengoba kuyimali yeZimbabwe yonke, kuyimali esebenza yonke phakathi lapha elizweni, okuthi ukuthi akusela mali engathiwa ngiyangaphandle kwelizwe. Lokhu likubona njani nxa sikhangela umthetho welizwe?
Ngivumelana naye kodwa i-approach yengathi ngiyaphikisana naye ngoba the first thing ade kumele ayenze wenza i-application e-declare ukuthi i-position yena leyo kuthiwa yiyo enza i-offence ibe set aside, then abese senza i-bail. But i-argument yakhe is very strong. Kayikho, kawukho umthetho njalo ngoba vele khathesi umuntu uyakwanisa ukunginika iziki, uyakwanisa ukunginika i-rand, uyakwanisa ukunginika i-US dollar. Anganginika i-US dollar, yakwanisa ukumtshintsha ngeziki. Kukhona futhi asebetshintshela ngamabhudi angenje. So their basket of currency. So in monetary policy yengani ifuna ukuthi ingani iyazilahla mbijana. Kodwa singasebenzisa umthetho ngendlela embi ukuthi sizame ukuachieve i-result esiyehlule ukuyi-achieve ngendlela efaneleyo.
UMnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni loTabuka Ncube weStudio 7 ekobulawayo. Uhulumende weZimbabwe wethule isaziso sokuthi uzathatha inyathelo lokususa amangcwaba alabo abalaliswe endaweni yeMount Hampden phandle nje kweHarare ukuze kuphendwe indlela yokusungula umsebenzi wokwakha idolobho elitsha elibizwa ngokuthi iCyber City. Leli dolobho lizabe lisendaweni lomhlabathi ongama hektha azinkulungwane ezilitshumi lanhlanu, i-15,000 hectares. Izakhamizi zakulindawo ziyakhonona ngalokho zisithi leli nyathelo lizabangela ukugejwa kwezidumbu kanye lamathambo abantu abalaliswe kulawa mangcwaba abedlula inkulungwane eyodwa. Kweziphathelane leMelika, ekuqhubekeni kokuthoniswa kwecala lokufumbathisa eletheswa owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump, abanye bathi ubufakazi obethulwe ngowayeligqwetha lakhe uMnumzana Michael Cohen luthiye leli cala lixega izolo. UCohen uchukwe ngemibuzo eveze ukuba ulembali yokuqamba amanga laye wakuvuma lokhu phambi kwenkundla. Ubuziwe njalo ukuthi wake watshela abomthetho ngomnyaka ka-2021 ukuthi ubona angani uTrump uqanjelwa amanga ukuthi waya ecansini lontombazana ophila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniels lakho wakuvuma lokho. UCohen uvumile njalo ukuthi waqambela amapholisa amanga esithi imali afumbathisa ngayo uDaniels yayimbhadalo ayayiphiwe nguTrump. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe.
Hayi, umbono wami ukuthi lapha ukufumbathiswa okwenzwa uNumzana Trump ngoStormy Daniels kungathiwa icala langkhona balibona ngokuthi wayesefuna ukufihla ukuthi yena lo Stormy baba lokuyi relationship okuthizanyana njoba yena ulokhu seni uStormy Daniels wayeyi-porn star. So laphana ngo-2016 yena uMnumzana Trump wayesegijima for the presidential election eka-2016. So amacala wona lawa aphuma ngokuthi wayefihla ukuthi yena lo Stormy bake baba lokuyi-relationship yena iyendile kuMelania. So siyakwazi ukuthi lapha eAmerica ma ucontesta or ma ufuna ukuba umongameli welizwe or ucounselor or usenator or any public office kumele uphume egcekeni ingezinto owazenzayo in your private life ukuthi abantu labo babe le choice yokuthi hayi lapho waphambanisa kodwa siyabona ngathiwa you are the best person for the office.
Asebephe ubufakazi, ubona ubufakazi babo uqinisa na icala leli?
Ukuthi kulecala khonapho hayi mina okakathesi angikakuboni, ngoba into ekhona esimele siyibone ukuthi uDonald Trump watshela abantu bakhe lo legweta lakhe uMichael Cohen ukuthi banike uStormy Daniels imali zona lezi ukuthi engakhulumi during the 2016 debates and election. Ubufakazi buka Stormy lo Michael Cohen hayi mina mbona ngantu abu strong ngoba yiba abantu abainvolved in the whole situation. Sabona ulokhu zeni u-editor or umnikazi we-magazine elali supporta uTrump for the 2016 presidential campaign wathi yena wayefaka indaba ezazi-favorable kuNumzana Trump and then faka i-news ezimbi for his other competitors. So kwakathesi ubufakazi bukaStormy Daniels and Michael Cohen ngantha buleqiniso phakathi and buqinile ukuthi bazabona icala hayi khathesi sesibona ama jurors lawa ayencedisa ujudge yo azasinika ukuthi babona njani indaba yena le ngoba bathi bona esifuna ukuba kwazi ukuthi uTrump nguye na wabatshela ukuthi banike imali yona leyo.
UMnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe ubexoxa ekhonapha eMelika lo Chris Gande weStudio 7. Okwamanje wothi sizwe imbono kahulumende weMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Uhlelo lweGlobal Criminal Justice Rewards oluphansi kogatsha lwe-US State Department lulomvuzo wezigidi zamadola ezinhlanu i-$5 million, okuyimali ezaphiwa umuntu ongaba lolwazi oluzakhokhelela ekubotshweni kuka-Ahmed Harun. UHarun wayengumphathintambo wendaba zasekhaya kwele Sudan. Udingwa inkantolo yomhlaba i-International Criminal Court ICC phezu kwamacala empi kanye lawo kubulala esigabeni se-Darfur phakathi kuka-2000 lo-2004. UHarun ubikwa wadala amacala agoqela elokuqhatsha, ukuqoqa, ukuxhasa ngemali kanye lokuhlomisa amasotsha eqembu elaziwa ngobudlova ele-Janjaweed, lona elandulela ele-Rapid Support Forces. ubhekane njalo lamacala okudlwengula, ukuhlukumeza, ukududula abantu emizini yabo, kanye lezinye izenzo zobudlova obungamelanga benziwe ebantwini. Ukuthula okunaphakade eDarfur kugxile ebantwini abafana loHarun ababhekane lokwahlulelwa, kutsho u-ambassador Beth Van Schaak, oyisiphathamandla senhlanganiso yeGlobal Criminal Justice. Uthi, kulodlakela olwenzakalayo kathesi eDarfur, futhi, ngokubona kwami, isisusa ikungajeziswa kwezephulamthetho okwenzakala kulesi sigaba ngeminyaka yabo 2000. Sikhuluma nje, balutshana kakhulu abantu ababelobudlelwano lohulumende ka-Omar al-Bashir, abadala amacala ombhuqazwe eDarfur asebethonisisiwe. Abanye babo lokhe behlukuluza abantu ezigabeni ezifanayo, besebenzisa ubudlova esabubona ngeminyaka yabo 2000. Ngakho, ukubopha uHarun kuzaphathisa ekuletheni ukuthula kanye lokubuyisela umbuso ezandleni zabantu makhaza. U-ambassador Van Schaak ugcizelele wathi umvuzo we-5 million lo oqondane loHarun ngolwazi lokuthi ungaphi kuphela. Uthe, asivumele ukuthi labo abangaba lolwazi bazenzele olwabo uphenyo, kumbe bazame ukubopha uHarun ngokwabo. Lokho kulakho ukwenza bancitshwe umvuzo. Esikudingayo lulwazi kuphela. Okunengi sikuchiya ezandleni zamapholisa. Nxa ekhona ololwazi ngo-Ahmed Harun, makaxhumane lohlelo lweGlobal Criminal Justice Rewards Program ngokuthumela i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 975 5468 kumbe ku-email kukheli ethi gcjrp@state.gov. Ulakho futhi ukuyamangala esigodlweni seMelika esiseduzane lawe, kumbe ubone yiloba yisiphi isiphathamandla sikahulumende weMelika. Yonke imininingwane izagcinwa iyimfihlo. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7. Nishona njani Studio 7? Yes, simzile omunye umama izolo lapha encoma uChabango. Yebo lwana otiyena ocha omakhuphe. Kumbe yiba babengababulali opposition, hayi ngeke ngivumelane naye. Kode kaChabango. EkaChabango inzima okwedlula bonke abantu abake bamotsha elizweni, akula muntu omotshe njengoChabango. Ngoba empeleni uChabango ethatha ilungelo labantu esiyagcwalisa egqinisa isu sakhe esebenza lezano. Hayi, kaChabango nguwe sibagcwakithi. Njalo uChabango kambe lokhu ayesithi yena uyakulungisa, selungiseni uChabango. Yini into esiyenziwe nguChabango? Hayi, lokhana kaChabango nguwe silo.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, linjani? Hayi, thina siyaphila. Ngibe ngithi ngibuze ngohulumende weZimbabwe okhokhelwa nguMnangagwa. Ukuthi ngesikhathi se-COVID-19 wayebi ekhupha amasotsha lamaphoyisa begcwale ezitaradeni betshaya abantu ukuthi behlale ezindlini, besithi bavikela impilo zabantu ukuthi abantu bengahambi behlale ezindlini. Namhlanje abantu babulawa yindlala, kasabanaki kabanaki phela nje ngesikhathi se-COVID ekhupha amasotsha ehambe ebheka abantu ukuthi badlile yini basuthi. Namhlanje sokuyikudla okumele ukuthi kuphume imali elizweni sokuzigaba sakubheki lokho. Kawakhuphe phela amasosha ahambe ebheka abantu ukuthi badlile yini. Ngesikhathi se-COVID wayekwenza lokho, ekhupha amasosha ahambe etshaya abantu edivikela abantu impilo zabo.
Studio 7, Studio 7, nishona njani basakazi nabalaleli? Okhulumayo uMandabeni ngilapha e-South Africa. Asazi umama lo obesithena abantu benze i-research ngoChabango ukuthi ubechaza ukuthini, ukuthi yena uhlakaniphe kakhulu kakhulu ukuthi umuyozwisisa ngcono into eyenziwa ngocabanga ngoba siyawazi sonke iZimbabwe yonke sikwazi ukuthi ucabanga ayikho into ayenza nje encedisa abantu besiNdebele otherwise wenza impilo zabantu zaba wese so akakazidlela imali yezana u-P F ethuli kumbe nxa kuwukuthi akazwisisa i-politics ayekele ukuba involved ku-politics ngoba ukuwumana kwakhe ngathi kuya kusithelela ulaka mpela akakayekele ukuwumana laphela okunjeni ahlukane nje ucabango sesikwazi ukuthi usebenzela izana u-P F
Studio 7, Studio 7, basakazi nabalaleli. Okhuluma kungumshazi afe from Gwanda, kafusi. Sinenkinga ngaphe kafusi kulo ndoda osehluphile yami, ozibiza ngokuthi ungumduduzi Bhanya. Lo ndoda lo uyatshaya abantu, uyagwaza abantu, uyabulala abantu. Ngikhuluma nje ubulela umuntu okwamanje akabonakali, ngolwesithathu nje kuyena le viki. So uyadingakala akabonakali, uyehlula noma engazenza icala bamthatha amapholisa bameka nje. Okwamanje bakhala abantu ngokubulela umuntu, utshaya umuntu wambulala esitolo. So besicela uncedo bantu ukuthi kathi loo ndoda lo kathi okwenze botshwe iphinde yekelwe nesenza amacala nguyini.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp. Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi osacathulayo ohlabela umdumo wepiano disco uMonica Ndlovu. Yena uhamba njalo ngegama lokuthi Moni Bear emculweni. Lintokazi idabuka eLupane kodwa isebenza ikwele South Africa.
Kana ngizaqala ngibulise yonke indawo bonke abalandeli beStudio 7 labo bonke abalaleleyo ngamazwe ngamazwe. Ngisithi kini ninjani, nidabuka esigabeni saseNgadlwana eLupane under uChief Madiwa. Ngiqale ukucula last year ngisafika.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Yatholakala kulezi namba 0823743950. Ngiselizweni leSouth Africa. Umculo wami uyatholakala kuzo zonke izitolo za online. Ngiyatholakala njalo ku TikTok @user_monica12345. Ngiyatholakala ku Instagram Monibay, ku YouTube Monibay, ku Facebook Monibay. Ngiyabonga.
Ubachiyela waphamazi yabalandeli.
Lapheli khona zonke izindawo ngiyalithanda njalo bengicela lingisupport, ngicela uchaso lwenu njengomuntu osafika emculweni. Okunye ngilithembisa i-album ngo-December. Ngiyabonga kakhulu.
Sivalela ke uhlelo lwethu. Likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona udaba olukhwezwe ngowake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti yena obophise uhulumende esithi ukubopha abantu abathengisa imali akwenzayo akukho emthethweni kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.